Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 21/2024 Mbakateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varairidzi voronga kuratidzira kutanga mangwana nenyaya dzemari dzemihoro.
Vanhu vari kubatwa vachifa nezvirwere zvakaita sana COVID vava vashoma nenyaya yekuti vanhu vakawanda vakabayiwa nhomba.
Hurumende yoronga kuparura chirongwa chekupa vanhu nhomba yekorera.
Vakomana veNamibia vakasangutya. Ndodaira kuti South Africa inogona kukundwa zvakare. Asi ukandibvunza Blessing kuti unopera semutambo uyu ndinoti unopera uri mangani.
Tichakupai zviri kubuda kubva kumakwikwi eAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mubatanidzwa wemasangano anomirira varairidzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU unoti nhengo dzavo kutanga mangwana dzinenge dzisingaende kumabasa sezvo dzisina zvikwanisiro nekuda kwekudhura kwezvinhu zvichitevera mitero yakaiswa mubudget negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube inonzi nevakawanda yave kupa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Varairidzi vakaendesa tsamba yenyunyuto kubazi rezvevashandi svondo rapera asi kusvika pari zvino vanoti havana kupiwa mhinduro. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo. Asi mutauriri mubazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti havana ruzivo rwekuti pane varairidzi vari kuda kukanda mapadza pasi. Muguze ya nyaya iyi tabata mutungamiri weFOZEU Muzvare Tafadzwa munoda wafa.
Tichiri kuendera mberi kubva patakanyora tsamba yedu kuhurumende kupublic service hatisati tawana mhinduro kusvika close of business neFriday. Saka izvi zvinokonzera kuti isusu tiendere mberi. Chiri kuitika ndechekuti varairidzi vauya kuwikendi especially varairidzi vekumamisha vauya vachiwana mabhalansi hapana, chekudya hapana, marenti haana kubhadharwa, mafizi avanga vakavimbisa kumahedmaster ezvikoro zvevana vavo haana kubhadharwa. Saka zvinongokonzera kuti tiindire mberi nekuti titarise kuti mari yatahora haina kukwana.
Zvii chaizvo zvamuri kuda zvinoita kuti mukwanise kushanda pasina matambudziko amuri kusangana nawo?
Before October 2017 taihora 540. Tinoappreciata kuti 540 yako irodziwa. FOZEU tinoti hurumende yachipa 1200 considering nematax auya into salary. Matax aitiwa mumatax, saka zvinhu zvatinotenga nezvimwe zvese zvawedzera mitengo nenyaya yetax yauya.
Asika vamutuli Ncube vari kuti ivo mari yakabviswa kucovid allowance ichinzi yakuenda kumihoro yevashandi kana kuti masalaries enyu, iri kureva kuti mawedzerwa mari?
Technically nekuti gore rose rapera iri murairidzi anga achihora a basic salary of 195,000 RTGS. which ungava mari muma United States dollars ilita $20 ndo yakaisana saka apa kwango chinzwawo zvicha because ine yanga iri maus dollars yanga iri kodi halawei technically ungati tawedzerwa mari asi tichiri pasi even sepovati dhatamuraini even pasi temari yataihora ii muna 2017 and public service exchange chaiyo inoti hurumende haina mvumo yekudzisa mari yemuhoro pasina chibvumirano.
Mutungamiri wesangano reFederation of Zimbabwe Educators Unions kana kuti FOZEU muzvare tafadzwa munoda wafa vachitaura vari parunare kuNtabaziduna kuUmguza. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano iri kukurudzira vanhu kuti vadonedzerwe nhomba yekorera muchirongwa chiri kunzi nehurumende chichaparurwa musi wa13 kukadzi kunzvimbo dziri kupararira chirwere ichi zvakanyanya dzakaita seHarare, Manicaland, Masvingo, Mashonaland East, Mashonaland West uyewo nekumashonaland Central. Hurumende inoti yakapiwa nhomba dzinodarika mamiriyoni maviri nesangano reWorld Health Organization. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Tinoona chiitiko ichi chiri riri danho rakanaka chose nokuti sezvatinotaura nezveutano prevention is better than cure. Saka kuva nenhomba yekorera ichibayiwa kuvanhu vakawanda zvichadzivirira parara kwekorera in the long term. Asizve in the short term we still have to prevent further spreading yekorera through provision yewater iri clean uyezve kuti vaya vanenge vane chirwere vakurumidze kurapwa.
Nhomba idzi dzinonyatsoshanda here vanhu vakadzibayiwa nekuti takamboona kapai nhomba yecovid mazuva ekutanga zvainetsa kuti vanhu vanyatsonzwisiwo zvinenge zvichifamba sei vamwe vachitofunga kuti ukabayiwa unotofa.
Hawa nhomba ndo chaita kuti zvirwere zvakati wandei zvipere zvinosanganisira even dambudziko recovid-19 ranga rapararira pasi pese. Richipo haro asi vanhu vari kubatwa vachifa nezvirwere zvakaita sana covid zvava vava vashoma nenyaya yekuti vanhu vakawanda vakabayiwa nhomba. Kwozoita zvimwe zvirwere zvakaita sana polio kana mheta makumbo. Chaita kuti zvirwere zvisaramba zvichipararira pasi rese inyaya yenhomba. Saka nhomba yekorera of course it's not always 100% effective but it's better than no vaccination at all.
Munokurudzira kuti vanhu vaite sei kuti vasatapurirwe chirwere ichi?
Chatingakurudzira blessing ndechekuti vanhu vaite utsanana ndochokutanga chacho kuti kana vashandisa zvimbuzi ngavageze maoko nesipo nemvura yakachena. Kana vari kubika nekusuka michero nezvimwe zvikafu mvura iyoyo ngainge yakachena uye inge yakabhoiriswa kana kudziiswa. Totizve magathering akati wandei wandei kana kuri kundufu, mawedding nezvimwe zvakadaro kumachechi vanhu vanofanira kunge vachifunga nenyaya yekuti korera haisati ichiri kupararira. Saka vanofanira kunge vachiita mamezures iwayo eutsanana kwese kwavanenge vachisangana kuita kuti korera isaramba ichipararira.
Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica. Vaimbova mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vanoti kumbonaya kwaita mvura munzvimbo dzakawanda kwabatsira zvikuru kune mbeu nezvirimwa zvange zvotsva nezuva. Asi varikurudzira kuti varimi vaise fotereza yeyuria kune nzvimbo dzine mvura yakawandisa sezvo isingakurumidze kuyeredzwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Muminda tomatiri chokwadi mvura yakanonoka kutuka tange tabatikana zvakanyanya sevarimi nekuti ndokubasa kwenu asi azoturiko yakanaya zvakanakawo amirire zvinhu muminda kune vakawanikwa vadyara vaikaturuka zvakamera zvakanakanaka vamwewo vakakumbisa kudyara dzinobeva zvinozomera ndozvichiita sekunge mbeu yakazotsva nezuva rakanyanya riye asi nekuramba rina yako yaita kusvika pari nhasi mune mbeu dzakanaka dzakawanda dzaakuratidzika zvakanaka kuita seridze kuti dai ikaramba ichingonaya nekuti kudyara kwacho kumwe kwacho takanonoka vamwe vachinoshungudza kudyara asi pari zvino zvitaidzwa zviri nani
asi vanhu vanofanira kunge vachidyara here kusvika pari zvino kana kuti nguva yacho yapfuura
kazhinji nguva yapfuura nguva yekudya ishungu zvadzoo vanhu vanga vaine shungu nekuti kana anga asina kupedza paakatarisira ana madyara asi nguva yekudyara tikakati pajanuary kazhinji kuti nguva yapfuura asi kune vane shungu mani asi manje anekaregere maybe angasina kugara akazvironga vari kunzi kana wapfuwa kuzvipira tsvaga mbeu dzinokurungudza chaizvo kusvika asi kwako kuti haisiri nguva chai chaiyo kudyara izvi
asi pane zvamuri kuona pane ichingabuda here muminda umu varimi vangakwanise kunhonga nhonga here kana kuti zvinenge zvakaoma chaizvo mwaka uno
ya mwaka wakaoma wakaomeswa sezvakataura pakutanga paya kuti wakanonokesa unonokesa kuzvipisa zvakanyanya asi nezvandiri kuonawo ikaramba ichinaya ikatsiwa kunonoka kwayo nokuenderera mberi kusvika ikapedza mwedzi unouya uyu tapinda kusvikana pakati pemwedzi uyo wamachi uyu tinonhonga
tombotarisawo iko kuwandisa kwemvura yacho iri kunaya hakukanganisi here vanenge vadira fertilizer vaya
ya mvura ikawandisa muzvudete shuwa fertilizer inokanganisika inoendeswa pasi yatoti kuchirungu lichini ndosaka varimi vane mvura yakadaro vachikurudzirwa kuti kana mvura yakawandisa mida kuita top dressing ishandisa yuriya yuriya haizoendeswa pasi zvakanyanya asi zvo zvakadaro bura haisati yasvika nzvimbo dzese kuti yanyanyisa zekuti yakawanda zvayo pane yakawanda yakanaya zvakanyanyisa ichangobuda mukrismas umu yakasadza nzizi nemadhamu tabuda imomo haina kunyanyisa kunyanya yekunaya zviri nani
vaimbova mutungamiri werimwe sangano revarimi rezimbabwe commercial farmers union vawanda chabikwa vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti zvizvarwa zvemupalestine zvafa muhondo neIsrael zvasvika pazviuru 25 kana kuti 25,000. Bazi iri rinotiwo varwi veHamas 102 vaurayiwa muhondo iyi. Asi pane vose vafa ava bazi iri rinoti zvikamu 90 kubva muzana kana kuti 70% vana nemadzimai. Muzuva radarika chete vanhu 194 nevasere vanonzi vaurayiwa neIsrael muGaza. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain vaGrant Shapps vanoti havasi kufara nezviri kutaurwa nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu zvekuti havadi kuti Palestine ive nyika yakasununguka asi vachiti inofanira kunge iri pasi peIsrael nguva dzose. VaNetanyahu vanoti havatambire kurudziro iri kubvawo kumutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden yekuti Palestine ive yakasununguka vachingoti inofanira kunge ichionekwa iri pasi peIsrael sezviri kuitika pari zvino. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeEgypt vaAbdel Fattah al-Sisi vanoti havasi kuzobvuma kuti nyika yeSomalia ityisidzirwe nedzimwe nyika. Izvi zvinotevera mashoko eEthiopia ekuti inocherechedza dunhu reSomaliland iro riri kuti rinoda kuzvipatsanura kubva kuSomalia kuti rive nyika yakazvimirira. Iko zvinoto chienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Zino kugamuchira kuchirongwa chevechidiki chesondo rega-rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Ben Jermaine Ncube avo vakatanga chipatara cheMen's Health Clinic Zimbabwe. Ngati nzwei vachitsanangura.
Chipatara chedu chipatara chevarume chete. Chirati vanhu vanorapwa kunoko vanhurume nevakomana tinoti mateenagers. And chese chanesa pamunhurume anokwanisa kuwana rubatsiro kuchipatara chedu. Asi kunyanya masexual and reproductive health issues, tingangoti madambudziko anoenderana nezvepabonde, zvinhu zvinenge ana erectile dysfunction, premature ejaculation, nana loss of drive. Asi zvichipfurikidza chero chanoita pamunhurume anokwanisa kuwana rubatsiro.
Chii chakakupa pfungwa dzekuti unge uchitanga kirinika yakadai?
Nenguva iyoyo baba vangu vanga sekunzwa mushe zvikari. And mukuedza kuvawanira kuti vawane rubatsiro ndopandisacherechedza kuti muno muZimbabwe tati tava nayo men's clinic inova ndiyo kliniki yevarume chete. Kune dzimwe nyika senana nasouth Africa yakabvira kare iriko, asi muno muZimbabwe manga musina. Saka ndozvakandiita kuti ndifunge kuti ko chii chinondipasisa inini kuti ndifambire nyaya dzacho tione kuti tinge tiinayowo muno muZimbabwe men's clinic.
Mavhura chipatara ichi ndeapi matambudziko amakasangana nawo kana kuti amuri kuramba muchisangana nawo pakubatsira varume ava?
Ndakatanga chipatara ndiri mudiki zvisingaite. Ndandisina ruzivo, handisi chiremba and ndandisina ruzivo mufield yehealthcare. Saka kazhinji kachona mukuedza kutsvaga vanhu vekushandidzana navo vaindibatsira kuti tikwanisa kuvhura chipatara ichi. Zvainetsa nekuti vazhinji vaingonditarisira pasi vachiti akakangorooka mukomana akana zvakanoziva. Saka zvaindinetsa nyange nanhasi kazhinji kachona mune zvimwe zvandinenge ndichida kuita ndinosangana nemadambudziko anenge wari. Dambudziko rechituo pachirungu vanomati mapoor healthcare seeking behaviors. Chekuti kazhinji kacho vanhurume kana tichinge tarwara kana kuti tisiri kunzwa mushe tinowanzoda kushingirira, kushingirira kusvikira tapora kana kuti kushingirira kusvika zvatozonyanyisisa. And naizvozvozvo kunyange kliniki yavapo zvanga zvekunetsa kuti varume vakwanise kuuya kuzowana rubatsiro.
Pane kuchinja kwaitika kubva pamakatanga klinika kusvika pari zvino unoratidza kuti varume vanenge vava kugamuchira nyaya yekuti kana vakarwara vamanye kunobatsirwa?
Musiyano uripo musiyano wazvakanyanyisa. Ndinokwanisa kungopawo mienzaniso miviri. Wekutanga ndewekuti pafirst 3 months patikavhura chipatara hakuna kana munhu wana akauya. By the time pachisvika 6 months ndopapata kutocelebratewa kuti atakwanisa kubatsira varume 100. Asi this year muna 2024 muna February chipatara chinenge chakukwanisa icho 6 years. And ndakamira sanhasi takwanisa kubatsira varume vanopfuura 13,000.
Kuona manominetwa pa 40 under 40 Africa, muri kunzwa sei nenomination iyi?
Nomination inondivhundutsa nekuti kana ndakatarisa kunyange vamwe vanhu vandichanominetwa navo vanhu vari kuita basa rihombe and vazhinji vachona ndana chiremba. Asi iniwo zvangu ndangoiswawo ipapo zvikanzi aiwa naiwo basa rake rakakosha. Saka zvinondivhundutsa nekuti ndandisina kunge ndakatarisira kuti basa rangu rakakosha zvokudaro. Kunyange zvichivhundutsa zvinhu zvinondifadzawo zvekare nekuti ndinonzwa kusimudzirwa kuti kureva kuti basa randichiita basawo rakakosha.
Mashoko amungada kupa kune vamwe vechidiki ndeapi?
Ndingangoti kune vese vechidiki kunyanya vanenge vaine zvavari kuda kuita muupenyu, ndinovakurudzira kuti vangoshingirira. Kazhinji kacho kana une zvauri kuda zvinenge zvisiri kunzwisiswa nevanhu vazhinji pamukacho na unengo sina kana ma qualifications anodikanwa kana ruzivo rwakakwana asi iwewe mwana mako kana kuona kuti zvinobuda and ine shungu chimuramba wakadzanya
kwanasi togumira pano manzwa hurukuru yataita nava Ben Jermaine Ncube avo vakatanga chipatara chevanhurume cheMen's Health Clinic Zimbabwe ndinokutendai vatereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya ini ndini Tavoka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tabuka iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu Simba rangu Simba rangu Yesu Simba rangu munoti pasina
manero akanaka vatereri ndini Tanonoka Wande nechirongwa chenyu chezvechitendero. Nasi ngatinzwei manzwisisiro anoita vamwe pamusoro penyaya yemasvondo maviri apfuura pamusoro pemubvunzo wekuti vakadzi vakawanikwa nevana vaAdam naEva vakabvepi. Ngatitange nekunzwa kubva kuna My Faith vari kuMpumalanga kuSouth Africa.
Magadini kwomutukoma Tanonoka Wande pastudio 7 ndati ndibatsirewo kupindura mukoma avo vazvanzi avo vanovhunza nezvekusikwa kwaAdam. Bhaibheri richiti Adam paakasikwa naMwari wakazova nomukadzi wake Eva ndokuzosvara vana vavo vaviri vakomana, umwe ndokuzouraya umwe, uyu wakauraya umwe achibva azongofamba achienda. Asi pakaenda ikoko Bhaibheri rinoti hanzi wakazosvika kunyika yenodhi ndokusvika oroora mukadzi. Mubvunzo wamukoma unoti ikoko wakwakanga kuine vamwe vanhu here sezvinotaura Bhaibheri, nokuti Bhaibheri rakatiudza kuti kwakangosikwa vanhu ava vaviri vokutanga nokuzvara vana vavo. Saka vanhu ava vakanga vakazobvepi. Regai nditi ndishandure mubvunzo uyu, asi ndichaushandura muchidimbu. Ndokuzokumbira kuti ivo mukoma Tanonoka Wande vatitsvagirevo shekhi kana kuti pasta vechimoslemu vagonewo kutirondedzera pamusoro penhau iyi. Zvandicharondedzera muchidimbu ndezvokudai. Mwari pavakasika Adam vakazomusikira mukadzi wake Eva ndokutadza kwavakatadza kunyimu kuparadhiso kwavaka mugadheni mavakanga vari vachibva vadzingwa ndokuiswa pano panyika. Vaiswa pano panyika Mwari ndokuvatanga kuvaropafadza nevana. Mukuropafadza kwavakanga vachiitwa nevana, Mwari wakanga achivapa matwins, mukomana nomusikana, mukomana nomusikana. Ndoo muzvariro wakanga uchiita Adam naEva. Mashoko awa ndinotaura anowanikwa muQuran, bhuku iroro mukoma ndaikumbira kuti vagozoriverenga. Saka Mwari vadero vachipa vana ava Adamu matwins, mukomana nomusikana, mukomana nomusikana. Vaizoti kana vakura Mwari waizopa Adamu mutemo kuti pamatwins awa zvapazvagwa mukomana nomusikana, ivavo vazvagwa vari vaviri havagwani havakwanisi kuti varoorane, vaizoswaipana kuti umwe wotora uwe wazvanziyo umwe, uyu wotora wazvanziyo umwe. Ndoo maitikira zvakanga zvichiita, ndoo mamirira zvakaita. Kuti muwane zvizhinji vazvanzi vangu vandiri kupindura ava, tsvagai bhuku rinonzi Kurani. Kurani ishoko raMwari, zvinowanikwa muKurani. Takazvivanzigwa muBhaibheri. MuBhaibheri hamuna nhoroondo, asi mukaenda kuQuran unoshandiswa namamuslim munowana nhoroondo yose, mibvunzo yose yamunayo yakazara mumusoro munoiwana muQuran.
Tinotenda zvikuru amai Faith. Ngatichinzwai kubva kune umwe zvemuteereri wedu asina kutipa zita rake.
Ndatiregai nditsanangurewo pano nemanzwisiro andinozviita maringe nezvinotaurwa neshoko raMwari. Tikatarisa mukati meBhaibheri, Mwari achisika Adam naEva, asika Adam naEva panotaurwa pamusoro pevana vake vaviri vekutanga. Bati mukadzidza, mukarama muri kudzidza mukati meBhaibheri, muchaona kuti vana vasikana mukati meBhaibheri kuti vakadzi vakanga vasingaverengwe mukati meshoko raMwari, paiverengwa vanhu varume. kana zvainzi paine vakadzi 50 paine varume 50 vanhu vese vari 100 muchaona kuti Bhaibheri rinotaura kuti panga paine vanhu 50 instead yekuti 100 chikonzero vakadzi vakanga vasingaverengwa. Saka mukadzidza pamusoro penyaya iyo muchaona kuti Adhamu haana kuzvara vana vaviri vakomana ava chete, akatenge aitori nevana vasikanawo zvekare. Asi nenyaya yekuti vana vasikana vakanga vasingatsaurwe nezvavo kana kuti vakadzi vakanga vasingaverengwe mukati meshoko raMwari, nhamba yaiitwa kana masensus aiitwa mukati mebhaibheri paiverengwa vanhu varume chete. Zvino nyaya iripo panapa ndeyekuti Kaini paakauraya munin'ina wake Abel akadzingwa akaenda kunyika kainotaurwa zvichinzi akaenda kunyika yenoti. Mukati mebhaibheri hapana chakavanzika chekuti titi zvinokoneka kuti zvitadze kunzwisisika. Zvinhu zvinotaurika, zvinhu zvinonzwisisika, zvinhu zviri pachena, achibvunza pamusoro penyaya yekuti ko zvakambofamba sei nyika yenodhi ikava kune vamwe vanhu here. Ehe, saka ndo matsananguriro andaita pamusoro penyaya yenzvimbo yainzi nodhi. Asi Bhaibheri rinoti kuve nodhi zvichireva izvo kuti kudzungaira, saka Kaini akanga ava mudzungairi. Ndatenda.
Tinotenda zvikuru vateereri. Kana muine mibvunzo, tumirai maaudhio enyu kuwhatsapp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Tichaenderera mberi nenyaya iyi svondo rinouya. Ndiri kuVoice of America Studio 7 muWashington DC. Ndini Tanonoka Wande ndichiti mosanga zvakanaka vateereri.
Tinotenda Tanonoka nechikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, pamutambo watambwa masikati ano Morocco yaita mangange 1-1 neDRC. Pamutambo uriko iko zvino, Tanzania yakarova Zambia 1-0. Kuti tize nezviri kuitika kumakwikwi aya, tabata muongorori wemitambo Moyo.
Tichitarisa zviri papepa chaizvo, takatarisa vatambi, Morocco inoratidza kuti itimu yakati rongekei, uyezve tichitarisa kutamba kwayakaita mutambo wayo wekutanga, mutambo uyu tachitarisa kuti Morocco yaifanira kukunda DRC. Asi kana waona mutambo weBlessing, waona kuti vakomana veDRC vanga vakaronga zvakanaka, kunyanyanyanya panhau yekudefend apa. Vakwanisa kuti pese pavanga vachishaya, pavanenge vasina bhora, vanga vachibva vese vanga vachidefend, kureva kuti vanga vakarirongera gemu iri, zvinova zvaita kuti Morocco itambure nebhora irori. Asi ndinoti zvangu nematambiro aita DRC vanodeserva kubuda ne 1 point yavabuda nayo.
Mo, unoona sei mutambo uri kutambwa iko zvino izvi pakati peZambia neTanzania? Ndiye chipi chikwata chingakunde panozopera mutambo?
Vakomana veZambia ndoona vanofanira kubudirira. Pamutambo wavakatamba pekutanga paya, ndakaona kunge vaitamba zvakanaka chaizvo. Dai vakangoti kwanisei kupedzisa machanzi avaiwana, vangadai vakakurira. Uyezve mukatarisa palogu, Zambia iko zvino iri panhamba 3. Zvinoreva izvo kuti mutambo uyu wakakoshesesa kwavari, nekuti vakasawana mapoints akakwana pamutambo iwoyu. Pagemu rekupedzisira rinogona kuzonetsa kuti vakwanise kukunda, nekuti gurupu ravo riri very close, riri very tight, nekuti timu iri pamusoro yengu rine 4 points, iyo vane 1 point. Vakatowina nhasi, vatoendawo futi pa 4 points, vatovawo pamusoro pelogo. Tanzaniawo kana makazvitarisa inenge ingoriwo nepfungwa idzodzo dzekuti nhasi ndiro bhora ratinofanira kuhwina.
Ngatitarisei mutambo wekupedzisira uchatambwa nhasi unenge uripo pakati peSouth Africa neNamibia.
Vakomana veNamibia vakasangotya. Ndodaira kuti South Africa inogona kukundwa zvakare, asi ukandibvunza Blessing kuti unopera sei mutambo uyu, ndinoti unopera uri mangange.
Muongorori wenhau dzemitambo Moyo aimbotambira Baimo neCapes United. Aiwa vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai tikusiyei mumaoko aGibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda bakuvi